Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti heino misoro yenhau dzedu dzanhasi china kubvumbi 4/2019. Mapurisa anorova mutori wenhau we-263 chat pamwe nekukanda zvombo zvehutsi hunokachidza mumahofisi e-263 chat muHarare. Chikwata cheZimbabwe Broader Alliance chinodyidzana neZANU-PF choratidzira pamuzinda weAmerica muZimbabwe chichiti zvirango zvakatemerwa vakuru vakuru muhurumende nenyika iyi zvibviswe. Studio 7 inoramba yakaisa maziso ayo pane zviri kuitika kuChimanimani neChipinge uko kune vanhu vakavhiringwa upenyu hwavo necyclone Idai. Varimi vefodya kumashonaland west votanga kutengesa fodya yavo vari mudunhu ravo vachiti rwendo rwuno havasi kufamba dzendo refu kunotengesa zvirimwa zvavo kuHarare. Makakatanwa oitika mubato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa panguva iyo bato iri riri kuita makongresi aro ematunhu aro. Muchirongwa cheWomen's Roundtable paLive Talk na8pm tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhukadzi. Takatarisa matambudziko akatarisana nevanhu vakawirwa nedambudziko recyclone Idai kuManicaland nemasvingo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne 15460kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930-7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.